Gwaro rakaburitswa iri riri kushorwa nevakawanda vanoti vaitarisira kuona mazita evakuru vakuru vezvematongerwo enyika sezvo vakawanda vavo vachinzi vanoendesa mari yehori kunze kwenyika. Asi vamangunja vanoti vanomira negwaro ravo sezvo zviri kuita makambani aya nevanhu ava zviri kuita kuti vanhu vashaye mari munyika. Panyaya yekuti pane vanhu vari kufungidzirwa nevakawanda kuti vari kuita zvehori vachibudisa mari, vamangunja vanoti kana pane anoziva vanhu vacho ngaamangare. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaJasper Kaondera vanoti gwaro rakaburitswa harina mazita evanhu vanofungidzirwa kuti vane mari yakawandisa kunze kwenyika. Vakaondera vanoti zviri pachena kuti vanhu vakatiza munyika vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo iyo yavave kushandisa pari zvino. Mumwe mushandi weimwe kambani anoda kuzivikanwa nezita rekuti Tambudzai anoti mazita akaburitswa mashoma sezvo kambani yavo inotengesa nzvimbo dzekuvaka dzimba kuvagari vari kunze kwenyika asi vachibhadhara mari yekutenga kuBritain.
Ziya munhu ari kuuk akatoenda land muno muzimbabwe kudoeveloa but theopened an account there and buy the land mari dzose dzirobhadharwa uko the land is here.
Mamwe makambani nevanhu vakaburitswa mazita avo vanoti zvakabuda mugwaro reRBZ Manyepo sezvo vakapedzerana nebhanga guru renyika iri kare. Kunyange vakuru vemakambani varamba kudomwa nemazita vanoti vakapedzerana nebhanga guru renyika. Mumwe mushandi wekambani yeUnilever asina kuda kudomwa nezita anoti zita rekambani yake rakadomwa nekuda kwekusagona basa kwebhanga guru renyika sezvo vakabhadhara mari yakabuda kare kare.
Ndikufungidzira kuti paperwork yekureservation zvisina kuitwa zviri proper.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara vanoti vanhu vakaburiswa mugwaro iri vashoma zvichienzaniswa nemari yakambotaurwa iyo inosvika kumabhiriyoni ane chitsama.
List arona the sure but hapane mahunga I think market but vamwe vari kuti list inogona kunge isiri comprehensive nekuti mari dzakambei dzataurwa navamangunzwa imari dzakati wandisei even mari dziri kutaurwa mumagwaro onyaya dzemaillicit financial flows nyaya dzeexternalization dzodzo dziri kutaura kuti mari yanga ichibuda kana kuti iri kutobuda imari yakachawandisisa saka I think pane kusanwirirana in terms of list maexpectations evanhu nelist rakaburiswa nehurumende.
Vachitambara vanoti hurumende ichine mukana wekuzvichenesa kana ikaita komishoni inoongorora kuburitswa kwemari munyika nemunhu wese. Kuburitsa mari zvisiri pamutemo kana kuwana mari kunze kwenyika munhu asingataure kuhurumende mari yaanenge awana kuti abhadhare mutero imhosva. Vamwe vanoona nezveupfumi vanoti mitemo yakafanana nekurambidza vemabhizimisi kudzosera mari yavanenge vashanda kumusha kwavo zvimwe zvezvinhu zvinodzinga vemabhizimisi vekunze. Mamwe magweta anotiwo zvinonesa kusunga vakaburitsa mari ava sezvo mutemo wacho usina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chigoriwa.